Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri gunyana 11/2018. Makurukota nevatevedzeri vemakurukota ehurumende vanotoreswa mhiko yekushanda muhurumende zviri pamutemo. Advocate Jacob Mudenda vezano PF vanosarudzwa semutauriri weparamende vachikunda muzvare Paulina Mpariwa vebato reMDC. Nengo dzakawanda dzeNational People's Party inotungamirwa naDr. Joyce Mujuru dzinobuda mubato iri dzichienda kunojoina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Zano PF inopa basa makurukota ayo akasiiwa asina basa pakadomwa dare remakurukota nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ichiti makurukota aya ava kunoshandira bato achipiwa zvose zvavaipiwa apo vaive makurukota ehurumende. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inodoma vaWashman Ncube vaMorgan Komichi sevamwe vatevedzeri vemutungamiri webato izvo zvasvitsa vatevedzeri ava pavanhurume vatatu vachisanganisira vaElias Mudzuri izvo zviri kunzi nevanhukadzi vakawanda hazviratidze kuremekedza vanhukadzi. Vanorarama neHIV vanoti vachiri kusarurwa muupenyu kunyangwe hazvo vanhu vari kudzidziswa kuremekedza kodzero dzevanorarama neHIV. Muchirongwa cheThe Connection paLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinotarisirwa nevechidiki munyaya dzekusimudzira mitambo munyika zvichitevera kudomwa kwamuzvare Kesty Coventry segurukota rezvemitambo nezvevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.